kunyange hazvo veruzhinji munyika vachirarama nekurima zvinhinga mupenyu zvakasiyana siyana zvinosanganisira kusanaya zvakanaka kwemvura uye kushaya mari yekutenga zvose zvinodiwa pakurima zvimwe zvezvinhu zvinoita kuti vakawanda vagare vakatarisana nenzara. Vagari vemuward 7 kana kuti Chikato kuShurugwi ndevamwe vevakawanda vange vachisangana nedambudziko iri. Asi nekuda kwechirongwa chakaita kuti vatange mubatanidzwa wemagadheni pamwe nekuchengetedza mbudzi nehuku, vagari vekuChikato ava vanoti upenyu hwashanduka uye vave netarisiro yeramangwana rakanaka. Chikato Orphans and Women's Economic and Social Safety Project, chirongwa chine vagarizana vemumabhuku matatu emuChikato anoti Mashiri, Mutsiba nePandehuni. Vagari ava vanosanganisira shirikadzi, nherera nevanhu vanorarama neutachiwana hweHIV. Pasi pechirongwa ichi, vagari ava vakachererwa zvibhorani pamagarden avo nemari yakabva kumuzinda weNetherlands. Amai Resta Manyakaidze ndivo sachigaro weMtsiba Garden. Amai Manyakaidze, avo vane makore makumi mashanu nemanomwe ekuberekwa, vari kuchengeta vazukuru vavo vatatu uye vanorimbidza chirongwa ichi zvikuru.
Garden inotibatsira kuwana mari yavanoichikoro. Garden inotibatsira kuti kana chikafu chavana hatichatamburi. Garden inotibatsira kuti kana mari yechigayo hatichatamburi navadhara vana baba. Zveinotibatsira ndekumwa mvura nokuwana mvura yakachena.
Farai Gia, mukomana ane makore gumi nemanomwe. Farai, uyo ari muform 3 paGare Secondary School, anobatsira vabereki vake vanove nhengo dzemutsiba garden mukushanda mugarden umu. Farai anotsinirawo kuti mubatanidzwa uyu uri kubatsira zvikuru.
Zviri kutibatsira ndatikarima kata kukohwa tirikuwana tichitengesa tichibatsirika pamari dzeschool fees pakutenga mabhuku nekutenga mbacha dzatotengwa nevabereki nenhau yegarden. Saka garden inotibatsira zvikuru.
Senzira yekuda kudzidzisana kuchengetedza mari uye kusimudzirana, madzimai ari mubatanidzwa wemagadheni akatangawo chirongwa chehomwe yemari yavanenge vawana kubva mukutengesa zvirimwa zvavo vobva vakweretesana mari iyi. Mari inenge yakwereteswa kunhengo dzemubatanidzwa inozodzorwa yabereka imwe pamusoro. Amai Agnes Ziyambe ndivo mubati wehomwe wechirongwa chekukandirana mari ichi. Amai Ziyambe vanotsanangura kubatsira kurukita chirongwa ichi.
Ichi chirongwa chave neshanduko yakakura muvanhu vari munzvimbo iyoyi inoyi. Tasina kwatinoona muriwo, iye zvino muriwo wedu tinotengesana naisu pachedu. Mvura yedu inogara iri oni, togara tichingodiridza, saka hatishayiwi mari ende vana vedu vanenge vachiwana chikafu. Uyezve kuburikidza kumari dzekukandirana, vamwe vanga vasina kana chokufuga chokubhadharira vana kumari dzechikoro, vanga vasina. Saka kuburikidza chirongwa ichi tiri kufara nokuti chakatibatsira, chakatisunungura madzimai akanga asina pokutangira.
Kunze kwekubatsira muchirongwa chemubatanidzwa wemagadheni, imwe mari yakabva kumuzinda weNetherlands yakabatsira kuti dzimwe nhengo dzemushandira pamwe uyu dziwane mbudzi nehuku pasi pechirongwa cheSmall Livestock Project. Pasi pechirongwa ichi, icho chakaparurwa mukunopera kwegore rapfuura, munhu wega wega anopiwa mbudzi mbiri, hono nehadzi, uyewo huku mbiri, chongwe nesheche. Vanhu vakatanga kupiwa zvipfuyo izvi vanotarisirwa kuzopawo zvipfuyo zvimwe chete kune vamwewo vanhu mushure megore rimwe chete, apo pazvinotarisirwa kuti zvinenge zvabereka. Amai Alice Chigia, avo vane makore makumi matanhatu ekuberekwa, ndivo vanotungamira chirongwa chezvipfuyo ichi. Amai Chigia vanoti chirongwa ichi chiri kubatsira vanhu nenzira dzakasiyana siyana.
Tatichishayiwa kuti toita sei navana, wobikei pamoto hausi kuwana chokubika. Asi taasununguka zvino kuti tinozviwana pachena, nokuti tinowana nyangwe nyama yokudlavu, tinowana mufudze nyangwe kuendesa kumagadheni, tinowana chero kutengesa kuti tiwane mari, tinozviwana kuburikidza nomuchirongwa chembudzi nehuku. Tinonzwa kufara nacho chirongwa chacho, nokuti vana vanga vasingaendi kuchikoro voenda kuchikoro. Neve HIV and AIDS vari kurarama.
Muzinda weNetherlands wakashandisa zviuru makumi matatu nezviviri zvemadhora mukuchera chibhorani pamwe chete nekupa zvipfuyo kunhengo dzeChikato Orphans and Women's Economic and Social Safety Project. Sangano reWorld Food Programme rinoti munyika mune vanhu vanopfuura miriyoni nechidimbu vanoda rubatsiro rwechikafu. Vemuzinda weNetherlands vanoti vakapa rubatsiro kuvagari vekuChikato senzira yekuzadzisa chinangwa chenyika yavo chekuedza kubatsira vanhu vanotambura kuti vakwanise kuzviriritira pachavo vega. Ndakamirira Studio 7 paGare Secondary School kuShurugwi, ndini Taurai Shava.